mumwe wakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasarudza kuchivhu vakaremara makumbo avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takanzwa vapedza kunyoresa hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana hapatorina kureva kuti ivo ndavaya havagoni kutikoshesa havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo ivo ndichirarama neurema hatiri bati parizvi havagoni kutikoshesa havagoni kutiona ndochokwadi chiripo ichocho nokuti takangwadi dero tirisu chatanga kupiwa first preference asi hatina nakutonyorwa kwacho hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwadhwendi kwachivi vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai varohurumende ratinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential input embeu zviri kudiwa takazvinzwa but kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigauri boidi apa tine hurema hwakasiyana siyana saka zviminda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nharembozha yavo asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa vakatoita makomba avo saka pari kupuhwa vamwe mbepowanawo mbeu vachitodyara kana ari kusara kukupwa nehurumende leaving no one and no place behind.
Asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano wedisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivhanga varamba vakamira nerekuti vari kusiyiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vo vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo tinodavo kurima sezvinongoita vamwe tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawaniro anoitawo vamwe musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba migove yedu ndeyedu regai uye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano wezimbabwe international disability Amalgamation Trust Zidaet uye vari mambo Chimbani Magudu vakabva mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano wekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwe unotoziva kuti munhu yaagoni kufamba uye kure womuti uya kune iwe uchingoziva kuti anogara muraini mako masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvinhu zvinopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.